Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 22, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vava 51 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Tinotishungurudza zvikurusa, tinoti kumapurisa dei acherechedza murau, dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau, nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Chakawira wekambani ye263 chat.
Tikuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarayiridzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources ekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava.
Varayiridzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore, dzeordinary level neadvanced level, dzinyorwe mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pa51 chete, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vashanu vaine chirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive 1379 uye vanhu vaongororwa kusvika nezuro vava 34707. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri 10 nevasere uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pa5,500,000 ezviuru, kana kuti vadarika 5,214,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru 335,335. Muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 1,506,000 ezviuru, kana kuti 1.6 million, uye vafa vadarika zviuru 56,000, kana kuti 96,526. Chirwere checovid-19 chakatanga kuChina gore rapera, uye nyika dzanyanya kuvhiringwa nechirwere ichi iAmerica, Russia, Brazil, Spain, United Kingdom, Italy, France neGermany. Nyika yemuAfrica yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi iSouth Africa, iyo ine vanhu zviuru 10,139,000, kana kuti 19,137, uye vanhu vafa nechirwere ichi vava 366,000. Vanhu vanosvika 51 chete avakachengetedzwa pachinoi training center vachiongororwa kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete, varambidzwa kuratidzira kwavanga vachida kuita nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vano ava vanonzi vanga vachida kuratidzira sezvo vasiri kufara nekuda kwezvekudya zvishoma zvisina utano zvavari kupiwa kumanikidzwa kubhadhara mari inoita madhora makumi matanhatu nemashanu yemari yekuAmerica kuti vaongororwe kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Vamwe vavo vanoti vari kumanikidzwa kuita zvepabonde nemapurisa ari kuchengeta nzvimbo iyi. Asi mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonal and West vaIan Kohera vati havana ruzivo nezvenyaya iyi sezvo isati yasvitswa kumapurisa. Mumwe mudzimai wechidiki muzvari Mirirai Zizi vati vafonerwa naamai vavo avo vakaendeswa panzvimbo iyi masvondo maviri apera vachiti vave kuda kubuda sezvo hurumende iri kuti haina michina yekutarisa kuti vane utachiona hwekoronavhairasi here kana kuti kwete. Asi chiremba mukuru ari kuona zviri kuitika pachinoi Training Center Dr. Paradzai Mudzengerere vati mari iri kutaurwa iyi haisi yekuongororwa asi ndeyemushonga wekuti kurisa zvinoongororwa kana kuti viral transport media izvo zviri kuwanikwa kumakiriniki akazvimiririra. Dr. Mudzengerere vati munhu haasi kumanikidzwa kutenga viral transport media sezvo riri basa rehurumende kuti vanhu vaongororwe. Panyaya yekushomeka kwezvekudya, mukuru mubazi rezvekuchengetwa zvakanaka kwevanhu mudunhu amai Agnes Muchoo vati aya manyepo ari kutaurwa uye vaudze Studio 7 kuti iende kunozvionera. Asi patasvika panzvimbo iyi tarambidzwa kupinda zvichinzi titange tapiwa tsamba kubazi iri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mapurisa nhasi asunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 chat pachipatara chiri kurapwa nhengo nhatu dzeMDC dzakapambwa dzakazowanikwa svondo rapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vasungwa panguva dzekuma8 mangwanani nemapurisa vakaendeswa kukamba yeWaterfalls uko vazotorwa voendeswa kuHarare Central uko vari pari zvino. Gweta revaviri ava vapaida Moyo Saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa. VaSaurombe vati vaviri ava vanonzi vapinda muward ine nhengo dzeMDC dzinoti muzvare Joanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri na muzvare Netsai Marova, kunyange hazvo mapurisa ange avarambidza kuita izvi. VaSaurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vasungwa nemhosva yekutyora mutemo weStatutory 83 of 2020 uyo une chekuita nezvekudzivirirwa kweCovid-19. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vaviri ava vachaenda kudare mangwana. Asi Chikore naTakawira vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mukuru weMedia Institute of Zimbabwe vatavani moyo vashora kusungwa kwevaviri ava vachiti hakuenderani nebumbiro remutemo yenyika.
Kuindirani nezvakataurwa kumazitare dzimhosva musi wa15 April apo misa yakapiwa mucherechedzo kuti mapurisa arengere kumbunyikidza kana kubata vatapi venyaya venhau zvakashata. Zvinoti shungurudza zvikuru satinoti kumapurisa dei acherechedza murau dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Kusungwa kwevaviri ava kwaitika apo masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi peZimbabwe Human Rights NGO Forum aendesa gwaro renyunyuto kugurukota zvemukati menyika vakazembe kazembe pamwe nemukuru wamapurisa vaGodwin Matanga achiti vanofanira kuferefeta kuchorwa kwakaitwa kodzero dzamuzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova. Sachigaro wemasangano aya muzvare Justina Mukoko vati nyika yose inoda kuziva kuti chii chakaitika kuvatatu ava.
Tirikuti isusu ngavaongorore, vaongorora vozivisa vanhu munyika muno kuti chii chaicho chakaitika. Uyezve tinoda kuramba tichiudzwa nguva nenguva kuti chii chiri kuitika panyaya idzi dzatavasvika.
Vatatu ava vakasungwa mushure mekuratidzira kuWarren Park musi wa 13 mwedzi uno, asi vakazopambwa ndokuzowanikwa musi wa 15 kubindura vakarohwa kubatwa chibharo nekushungurudzwa zvakanyanya. Kutaura kudai, vari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare, uye vatori venhau vasungwa nhasi vange vari kuita nyaya yekuona kuti utano hwevatatu ava hwamira sei pamwe nekunzwa kubva kuhama dzavo. Vachitaura mudare Senate nezuro, gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi-ziyambi vakati vatatu ava vakatyora mutemo wenational lockdown, uye mapurisa anoda kutaura navo kana vachinge vabuda muchipatara. Asi muzvare mukoko avo vakambopambwa vakagara muusungwa kwemazuva akawanda vanoti kunyange hazvo paine zvisungo zvekudzivirira kuparara kwecoronavirus, handizvo zvingaite kuti munhu ashungurudzwe sezvakaitwa vatatu ava.
Asi izvozvo kuti vakatyora izvozvo zvanga zvakagadzirwa zvienderane nekuti vapinzwe pakutambudzwa nekushungurudzwa kwavakaitwa. Hazvisiri izvo zvinobvumira kuti nekuti wachikora mutemo, nekuti kana wachikora mutemo zviripo ndezvekuti unosungwa nemapurisa uendeswa kuchitokisi chemapurisa, mutemo uchishandiswa uenda kumatare edzimhosva unodaira mhosva yako, haupambwe kuti uende unoshungurudzwa zvakaitwa vatatu ava.
Vakazembe pamwe nemapurisa vakatozivisa kuti nyaya yevatatu ava iri kuferefetwa. Pachipatara chiri kurapwa vatatu ava pakaiswa mapurisa akawanda, izvo zvisiri kufadza vabereki nehama dzavo pamwe nebato ravo reMTC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Masangano anomirira varairidzi abatana mukuramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya, achiti panofanirwa kutanga patorwa matanho akasimba ekudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera COVID-19 muzvikoro. Izvi zvinotevera chiziviso chakasvitswa kuparamende nezuro nemunyori mubazi redzidzo yepasi amai Tamsang Tavela, chekuti dare remakurukota rakanga rawirirana kuti bvunzo idzi dzienderere mberi, uye kuti hurumende yakanga yatara mazuva ekunyorwa kwebvunzo idzi kubva musi wa 29 Chikumi kusvika musi wa 22 Chikunguru. Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, Robert Masaraure, vanoti masangano ose evarairidzi abatana pamwe chete kuti asvitse gwaro rekupikisa danho rehurumende iri kuhurumende nemusi wemuvhuro unouya. Kana zvakaramba hurumende ichiomesa musoro, vanozoenda kumatare edzimhosva kuti amise kuvhurwa kwezvikoro kuti vana vanyore bvunzo vachiisa upenyu hwavo nevevarairidzi panjodzi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Tikuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuchikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarairidzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources yekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava, uyezve hapana zivo yati yakwana kuvarairidzi nevana vechikoro kuti vakwanise kuzvichengetedza. Takazivisa hurumende nyaya iyi pavakatikoka kumusangano musi wechitatu, tikavadzivisa kuti ngatimbotangei tamira zvikoro zvedu zvikwanise kunge zvapfapfaidzwa mishonga, vanhu vakwanisa kuwana zvekupfeka zvinoita kuti vasabatwe nedenda iri, varairidziwo nevana vechikoro vachikwanisa kunge vachitestwa vasati vapinda muzvikoro. Kana zvinhu zvisati zvaitwa, hazvikodzere kuti vana vanonyora mubvunzo idzi tinge tichiisa upenyu hwavo parumananzombe. Hapana chatiri kumhanyira.
Saka semasangano evarairidzi, matanho apa amuchatora ekuratidza kupikisa kwamuri kuita urongwa hwo kana kunyunyuta kwenyu?
tichaendesa gwaro redu rinobatanidza mpfungwa dzemayunioni ese panyaya iyi tichadipa hurumende zvakare musi wemuvhuro takambovapa rimwe ratakavapa kumashure uku asi varikuramba vachiisa zvitandamudzere asi tichadzokorora kuvazivisa musi wemuvhuro asi aya haachisiriwo ega madambudziko kwaane dambudziko guru rekuti varayiridzi vacho havana chekubata mari dzavo dzanguri dzapedzwa neinflation iriko iyi mari dzavari kutambira dzichaite zvachose kuvhurwa kwezvikoro zvingave zvemazamanishoni kana zvekudzidza kwevana zvatoda kuti zvizoitwa kana paitwa nhaurirano dzemari yevarayiridzi kuti vakwanise kushanda basa vaine chekudya necheuviri chekuchengetesa mhuri dzavo
kana hurumende ikasasimudza musoro panyaya yamuri kugunun'una nayo iyi matanho apa hamuchatora
tine matanho atichatora tinosanganisira kuenda kumatare kukumbira kuti zvibataramise kuvhurwa kwezvikoro kana upenyu hwevana nehwevaticha husina kuchengetedzeka tichikumbira kuti matare asarege vana nevarayiridzi vachitinhirwa kunobata denda recovid zvinogona kukonzera kurasikwa kweupenyu hwakanyanya chechipiri isusu tichazenge tichingotaurawo nemamwe maunions kuti tiudze mamembers edu kuti asadzokere kunoshanda kana zvinhu zvisina kugadziriswa nekuti hatidi kukanganisa utano hwevana nevarayiridzi tinotarisira kuti maunion achabatana panyaya iyi varayiridzi vese voregera kudzokera kunoita zvebvunzo idzi nenyaya yekuti hatidi kuti tiparadze upenyu hwevana nevarayiridzi
avanga vari mutungamiri wesangano reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7 chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri munew york muno muamerica vacliff makanda avo vanoshanda pamusika wemari muguta iri vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vachengetedze mari dzavo zvine ungwaru sezvo kunonoka kuvhurwa kuri kuitwa mabhizimusi pasi rose nepamusoro pecovid-19 kuchaita kuti dzimwe mhuri dzitarisane nematambudziko vamakanda vanoti vanoshuvira kuti mabasa eavo vanoita zvemari achange aripo pachavhurwa nyika dzese pasi rose New York ndiro guta remuamerica rine vanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 vakawanda uye ndiko kune muzinda westock exchange marvelous muhlanganya uye westudio 7 ataura navamakanda pamusoro peramangwana revanhu vakawanda
tiri kutya zvinhu hazvina kuomera vanhu vari pasi chete zvakatoomerawo vanhu vari pamusoro nyange uchitambira mari yako because vanhu vakushandira kumba unenge uchitya kuti basa rako riri essential here uri munhu anonyatsodiwa here pabasa uri essential here basa rinokwanisa kuenderera mberi here kana usipo saka kana vanhu vachishandira kudzimba kudaiwo so unenge uchingotya
zvii zvamuri kuita imi sezvizvarwa zvezimbabwe zvinoshanda pamabasa iwaya ekupepetsa mari makatarisana nepachapera covid-19
saka zuva rese every day zuva nezuva unenge uchitotsvaga basa basa ritsva uchitongoaplya uchingoaplya kumabasa bcause hauzive kuti uri essential here kana kuti hausi
semunhu anoshanda nezvekuchengetedza mari nekupepetsa mari munoyambira vanhu kuti vaite sei panguva iyo ino yecovid-19 takatarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose
nyaya iripo ndeyekuti ikonomi yemuamerica yaparadzwa necovid vanhu vanosvika 36 million vakaruza mabasa panguva shoma shoma saka vanhu vari kusevha mari because havazivi kuti ramangwana rakamira sei saka ndinokurudzira vanhu kuti vachengete mari dzavo kana wanga uchida kutenga firijitsva chimbomira umbosendeka mari yako iyo because hauzive kuti mangwana basa unenge unare he kana kuti unenge usina kana wanga uri munhu uye anofarira kutenga tenga panze chimbomira chengetedza mari because vanhu havasi kutenga zvinhu because nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakabatana because munhu iwo unenge uchita se munhu ane shopu yake anotengesera umwe munhu munhu iyeye anoshandira umwe munhu munhu iyeye anoodha kune umwe munhu saka ezvino vanhu sezvo vasiri kushanda havasi kutenga tenga saka uye anga achisupplya haana kwaanowana mari yacho uye anga achitengesa haaswa na mari, uya angashitenga, haaswa na mari. Saka haaswa, mzaka oma. Vaya maforenda, vaya ma Zimbabwe, angari kuno kwa Amerika. Vanga washitumira mari ku Zimbabwe. Havasi kutumira mari because havasi kutambira mari zacho. Enda havasi kuziva kuti mangwana vanenge vachienda kubasa iri. Saka vari kuchengetedza mari iyoyo kuitira kuti vakadzingwa basa vabhadhare mari yemba rendi kana mortgage.
Vanga vari vaCliff Makanda vachitaura vari parunhare vari muNew York naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7. Yashika mbuya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Rangoitwa ropa fadzo musa ndiri ku Pietermaritzburg South Africa. Hatu kusangana nazvo zvakaoma munyika muno vedwe. Vanhu vakuvara nenzara. Ini zvangu ndiripo pabasa. Asi basa randiri kushandawo mari yacho ishomanene. Handikwanisi kuti ndingasapotawo vandinoona vari kutambura. Vana veZimbabwe vari kutambura, kwete zvekutamba. Famba mumalocation umu zvinosiririsa. Svika pakuona munhu achinhonga sadza chaiko achindorisuka. Oridzisa odya. Saka ndasiririswa zvokuti acho kubata hangu handina ende handinawo kana mari zvokuti ndikwanise kuti ndai vanhu vandaona ivavo ndikwanise kana kuvapawo kuti chibatai nepapa handina nditongoriwo munhuwo asina chanacho unoshandaomba saka mari dzacho ishoma hadzikwanisi kuti ndikwanisewo kuti ndingati wandaona achitambura ndomupawo wandakwanisawo kana ndinayo endinopawo asi shuwa zvakaoma. Anoi zvibazo zvasvika pakutambura. Kuno mabhazi akasenga vanhu, vanga asingakwanisi kusvika kuno, taingunzwa chinzi ari kusenga vari muJoburg, ndokwataingunzwa, saka kuno kunzvimbo dziri kuno kwa vanhu vanga asingakwanisi kuti vakwane transport yekundosvika kuJoburg ikoko kuti vaonewo kubatsirikana. Zvinosiririsa vedu wei, hatizivi kuti tingaita sei kuti vanhu vayamurike, kusvikawo pachavhurika zvunhu. Vamwe vakaenda kumabasa. Zvino ukaenda parobot unongoona maforena ndanenge akazara parobot bada hakuna kana munhu ari kumbotorwa kana one.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvemitambo vanoita zvemitambo kunze kwenyika vari kukurudzirwa kuti vashandise mukana uyu kuronga remangwana ravo rakanaka kuitira kuti vasazotambura kana vasizaite zvemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ezve zvauya mushure mekona kutambura kuri kuita vamwe vatambi vakambotamba kunze kwenyika uko vaitambiriswa mari yakawanda. Vamwe vatambi ava havana chavanacho zvekuti vari kunzwisa tsitsi mushure mekudya mari yavo zvisina tsarukano kunze kwenyika kwavaitamba kana munzvimbo dzekutandarira apo vaimbouya kuZimbabwe. Vamwe vavo vakaita saGilbert Mushangajike uyo akatamba kuSouth Africa nekuChina ndivo vari kurairidza zvikwata zvepasi pasi panguva iyo vaitarisirwa kuve nemabhizimisi kana kuve nezvikwata zvavo. Vamwewo sazvenyika makonese uyo akatambira Orlando Pirates kuSouth Africa anonzi ave kondakiita mabhazi anobva kuSouth Africa mushure mekudya mari yese yakawana apo aitambira Pirates. Muteveri wechikwata cheCape United muzvare Evelyn Chikwana vanoti varikurwadzikana zvikuru nekuona vatambi vakaenda kunze kwenyika vachishupika sezvavari kuita mushure mekuregedza nhabvu.
Hano izvazviite izvi ha vanhu vashupika kana mapfekero acho unongoona kuti ha apa vanhu vanotambudzika hazvimboratidzo kuti vakamboendawo kunze kwenyika vakatomboretawo mari uko.
Muzvare Chikwana vanoti kutambura kuri kuita vatambi ava iyambiro kune avo vari kupinda munhandare iko zvino kuti vagadzirise upenyu hwavo panguva iyo vanenge vachiri kuwana mari. Vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Tino Kadewere, Kama Billiard, Knowledge Musona, Nyasha Mushekwi, Willard Katsande nevamwewo vari kutambira mari yakawanda kuEurope, South Africa nekuAsia uko vari kushanda. Aimbotambira maWarriors Edward Sadomba oyo ane mabhizimisi kuSudan nekuMozambique pamwe nedzimba dzakati wandei anoti vatambi ava vanofanira kushandisa mukana uyu kuvaka dzimba dzavo muZimbabwe.
Chekutanga tinotenda Mwari nerombo rakanaka revatambi vari kutamba kunze kwenyika. Uzowanikwa uchitamba kunze kwenyika unenge wawana rombo rakanaka kubva kuna Mwari. Chandinokurudzira neexperience yandakaona ndechekuti kariya yebhora kana kuti yemasports idiki zvikuru. So chandingakurudzira ndechekuti the best way kuinvesta nemaproperties and the best way to invest is to invest home nokuti that's where you are going to spend most of your time. I urge kuti when you are investing, you invest kunyika kwako. That's the best way to invest.
Aimbotambira Akeje United Danny Jim anoti anotarisira kuti kana mutambi aenda kubasa kunze kwenyika anofarira kutenga kana kuvakawo imba yake. Sadomba oyo akatambira zvekare Dynamos anoti akavaka dzimba nekutanga mabhizimisi mushure mekuona pakatadzwa nevamwe uyezve nekuteerera mazano aaiwana.
Yekutanga inyasha dzamwari ende nekuona mamistakes anenge achiitwa nevanhu nekuteerera maadvisor anenge achipiwa nevanhu zvinokurudzira stake nekuti muupenyu munhu wese ane basa. You have to get my advices from different angles. Chakanaka ndechekuti unocriticizwa kakawanda pane kupraisewa because paunocriticizwa unodzidza zvakawanda stake from your mistakes. Vanhu vakandibatsira kwazvo hakusi kuti kugona kwangu asi vanhu nenyasha dzamwari ndodzakanditi ndikwanise kuwana mukana wekuti ndiitewo mainvestments.
Muongoriri wemutambo wenhabvu vatichaona mushokori vanoti vatambi varipo vanofanira kudzidza mukutambura kuri kuita vamwe vogadzirisa upenyu hwavo hwamangwana. Sachigaro wesangano rinomirira kodzero dzevatambi reFootballers Union of Zimbabwe vaDesmond Maringwa havana kubatika kuti tinzwe kuti vanobatsira sei vatambi mukuronga ramangwana ravo. Asi Zimbabwe ine vamwe vatambi vakaita saNomen Mapeza oyo akatamba kuTurkey naBenjani Mwariwaru oyo akatamba kuEngland vari kugara upenyu hunoonekera varegedza nhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Baru deh.
Live Talk na 8 PM. Tiri kutarisa mamiru wakaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava 51 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 chat. Varayiridzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlalo mhla ka 22 kwenkwezi 2020 uFacts Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakele belegciwane COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Uthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu.
Ye engabe qhakathi kulamafala kodwa ngibona ngathi ama indleko zangkhona zicina zibe siba ziningi kakhulu ngoba ungakhana labo retest kuna labo medical labo defensive driving azo zinto ezithi zithathwa mahala kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali.
Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzelana bephansi kwenkampani yamabhasi eyezupco bathi sebekubone kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo.
Kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga, kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on.
Kule viki kuwaza Friday silabaculi ababili abacula umdumo we-afro jazz uVusa Mkhaya loNomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana kulabathathu abahlolwe izolo bafunyanwa belegciwane le-COVID-19, ababili babo bengabaphindele ekhaya bevela kweleButswana, kuthi oyedwa eyisakamuzi saseHarare esingela mbali yokuphuma elizweni. Lokhu sokusitsho kubana inani lasebetholakale belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lathoba munemunye 29, labulala abane. Asebehloliwe ukubana baligciwane le-COVID-19 lobahatshi elizweni, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,707. Abekolitshini le-John Hopkins kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,128,492. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 333,489. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,098,615. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,330. Labulala inkulungwane phosi ezintathu 3,101. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi phosi amane 39,416.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz bu short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930 6040 laku-15460 kilohertz ku-short wave.
Ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uZulu weZimbabwe akumelanga ajabulele izinqumo ezethilwa yimithetho ndaba nxa ziqondane lokuphathisa bona kuphela. UZiyambi utsho lokhu emkhosini wokwehlukaniswa kwedale le-Supreme Court lele-Constitutional Court obekukhokhelwa ngu-Chief Justice Luke Malaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele lo mkhosi ukuba uZulu akumelanga sole imithethwandaba nxa yethule isinqumo angavumelani laso.
Where the court has ruled in favor of government is in government's view preposterous.
Ukuthi abantu bathi uhulumende kumele adliwe ama-cases, ukuthi kuthiwe amadali alungile, asivumelani lakho. Ukuthi abantu bathi idali lingaphansi kombuso wethu nxa bedliwe ama-cases, asivumelani lakho. Ingqondo le kayimelanga siyivumele, ngoba nxa singavumelana lakho, kuyabe sekusitsho ukuthi uhulumende angathonisiswa amacala nxa ephambanisile.
Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-MDC lihlala lisithi imithethwandaba yeZimbabwe iqondiswa yi-ZANU-PF njalo isetshenziswa ukulwisanisa amabandla aphikisayo. Ukuza njalo ngesikhathi i-Supreme Court incume ukuba umnumzana Nelson Chamisa kasuye okumele akhokhele ibandla le-MDC ngoba wathatha intambo zobukhokheli ngaphandle komthetho. Umahluli omkhulu wemithethwandaba yeZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi ukusebenza izimele kweConstitutional Court kuqakathekile.
Is an essential feature of constitutionalism, highlighting the role and the importance of the constitution in the national.
Ugatsha lolu luqakathekile ngoba lutshengisa ukuqakatheka kwesisekelo sombuso elizweni. Ukuba khona kwedale leli elikhangela indaba zesisekelo sombuso kwenza ukuba leli dali libe yinsika yelizwe leZimbabwe.
Matters requiring interpretation.
Kodwa umholi wenhlanganiso emele amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe umnumzana Thandazani Masiye uthi kuyadanisa ukuba uhulumende ufuna ukuguqula isisekelo sombuso.
I-constitution yelizwe asiyonto mele uyitshintshe nsuku zonke ngoba phela iyinsika yomuzi. Nxa ngisithi umuzi ngikhangele ilizwe, iyinsika yelizwe abantu abaphila ngayo. So akuze kwaba kuhle ukuthi singahlala sihlale sitshintshe, kuyabe sokungani sesitshintshela laba abakhona. Kukanti i-constitution ayidalelwa ngumuntu, idalelwe ukuhlala uyihlalele abakhona labazazala labazazala.
Kusenjalo inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum yethule umbiko ikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe amalungelo abantu.
Sifikise umphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe u-Honorable Kazembe ukuthi simazisi ukukhonona kwethu nokucasuka kwethu ngendaba zonezi. Sisithi thina kufanele kube lokuhlolisisa njalo lokwazisa uZulu ukuthi kuyini okwenzakalayo kundaba zonezo zombili. Njalo sihambisa afikisa ugwalo lolu kwisiphathamandla samapholisa u-Commissioner General Godwin Mathanga.
EleZimbabwe belinanza iminyaka eyisikhombisa lokhu isisekelo sombuso welizwe salotshwayo. Kodwa ingcitshi zozomthetho zithi okudanisayo ukuthi kuze kube manje imithetho ayikaguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso. Ngakho-ke abaningi bathi lesi yimizamo kahulumende yokufuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze sinikeze umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemthethwandaba engabuzwanga muntu. Uhulumende uyakulandela lokhu esithi ukwehlukanisa kweconstitutional court le supreme court kuzakwenza ukuba amacala amaningi ahlulelwe lula njalo ngokuphangisa. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abanikazi bezimota ezithwala uZulu basebengene kuhlelo lokusebenzela bephansi kwenkampani kahulumende yamabhasi eyeZupco bathi sebekubona kungcono usebenzisana layo ngoba bengela mthwalo wokuzidingela amafutha ezimota njalo babhadalwa kuhle ngesikhathi esifaneleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labakumsebenzi wezimota ezithwala uZulu bathi lanxa bebethandabuza kuqala sebekubona kungcono ukusebenzelana labezupco. Laloba kunjalo kuleziqondiso okumele zilandelwe andubana bangene kuhlelo lwabezupco. Lokhu kugoqela ukuthi bapasise izimota kuhlangothi olwe Vehicle Inspection Department, VID, ihlole ukuthi yabhaliswa kuhlangothi lwezimra njalo labachayeli kumele babe lesithupha sokuchayela eseclass 2 le-defensive driving. Umnumzana Arnold Chinyoka, ongu-inspector kukampani yeZupco, uchasisa ngalezi ziqondiso.
Maybe the first advantage for putting your car to Zupco, one, you are not the one who is responsible for provide the provision of fuel.
Ngenisa imota uZupco ngokubana koZupco bazawube bezakholisa ukhondaktha wena umsebenzi wakho ngokudrayiva kuphela, awusoze udinge ukhondaktha. Njalo imota yakho izabihlolwa imihla nemihla ikhanyelwe nguZupco. Njalo ekuholiseni kwakhona ekubhadalweni uzawube ubhadalwa ngelanga lapho uqeda khona ukusebenza mihla ngemihla. Njalo uma ufuna ukungenisa imota kuZupco kumele imota yakho ihambe e-VID iyehlolwa, ihlolwe ukuba nayo ilungile na ukuthwala abantu. Njalo akula zinto ezimoshakeleyo emoteni yakho. Lapho kufunakala udrive na uzidingele udriver. Udriver uyahamba laye ayehlolwa atestwe ukubana ulungile na ukuthi atshayele abantu, njalo ayenze ama-retest.
Unkosikazi Linda Dube, omunye wabakulumsebenzi, uthi lokhe wangenayo kulolu hlelo lwabezupco kakaze adibane lohlupho.
Mina lokhe ngafaka ikhombi yami kozupco angilahlupho sibili, ngoba kunje ifuel ngumlando kazupco. Loba imoto yabichovisa mbayichovisanga ngaziphi izizathu khona ngale, mina eyami imali ngiyiphiwa ikwanele. Ugimi ukuyihambisa khona lesibili kungincedile kakhulu and ngesikhathi lese-lockdown abanye bonke laba bachovisa amanye ama-association, kodwa thina lokhu sithola imali yethu. And le mali yethu futhi awula stress ukuthi engxenye idrayiva uzawubuye ukutshela izitori sezokhesha ini imali. Imali yakho uyithola yonke ivele ikwanile khona ngale, uyithola ngesikhathi. So kuhle kakhulu sibili ukuthi khona uhambise ikhombi yakho khonale.
Laloba abanye bekubona kungcono ukungena kulolu hlelo lwabezupco, kulabanye abathi abavumelani lakho. Omunye wabo ngumnumzana Herbert Ndebele, ongumnikazi wekhombi esebenzela kobulawayo.
Right, siyafuna sibe ukuthi siregister amakhombi ethu kuZupco, but ama-requirements akhona asuke ngathi azikhulela kakhulu. Kokuqala bawutshela ukuthi bafuna i-certificate of fitness, kodwa amakhombi ethu sele more than 2 months aphaka and ama-certificate of fitness abe seya-expire. Lokuthi ikhombi bafuna ukuthi ibe nge-diesel, ingabi nge-petrol. Timona zethu bezingezepetrol zibe sezisebenzisela kuhle zingena problem. Lokuqala ukuhamba kuma-clearance amapholisa London, uyakwazi ukuthi vele kuhlezi kule impi yamapholisa labantu bamakhombi. Uyathola ukuthi engxenye kula la macala aphendinga amanye ongawaziyo i-number plate ayi-captured, uyakwazi. So akube yinkinga enkulu kakhulu. So sile-challenge sibili.
Umnumzana Ngqabutho Zulu, ongumchayeli wamakhombi kaZupco, uthi indleko ezifuneka nxa kumele ulungise amaphepha afunekayo ziningi kakhulu.
Umthayeli wangikhona kufuze ebe lamaphepha layo futhi akwanile. Akufunanga ukuthi abe le-driver's license kuphela, kodwa kulamanye amaphepha angaphezu kwe-driver's license kuphela afunakala ukuthi awathole. Amaphepha la njengabo-medical, labo-retest, le-defensive driving. Mina ngakubona kwami mbona ngathi engabe eqakathekile amaphepha lawo, kodwa mbona ngathi indleko zangikhona zigcina zibe siba ziningi kakhulu, ngoba ungakhana labo-retest kona labo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi uzithathwa mahala, kufuze zibhadalelwe njengoba kade samantu bengela mali.
Abanye bathi ukungena kuhlelo lwabezupho kulicebo elihle ikakhulu abangena kudala ngoba bengamanga ukuthi basebenze loba umumo we lockdown uvalele abaningi abakulumsebenzi ukuthi basebenze. Abatsha abasafuna ukuqala ukungena kulolu hlelo khathesi bathi izinto ezifunakalayo ziningi kakhulu zilendleko enkulu ngakho ke imali yokuhlawulela lezi ziqondiso yiyo abangelayo ngoba behlale isikhathi eside bengasebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane lecoronavirus emhlabeni jikelele naseZimbabwe. Kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yedubo lecoronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini ngoba sisebenzela sisemakhaya. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zibikwa zingabanye abathelelwe igciwane lecoronavirus kulelo lizwe. So kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili, 19,000 asebetholakele belegciwane lecoronavirus kwele South Africa. Kwathi abedlula amakhulu amathathu, 319 babulawa ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Asikezwa kakhulu inani kodwa sawazi ukuthi bakhona ayizalwane zaseZimbabwe ezilalo leli gciwane kodwa kasikezwa ukuthi engabe sekhona odlulile yini emhlabeni. Kuyinto esethusa kakhulu. Lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi siku-level 4. Lapho utshwala lokhu buvaliwe, ugwayi lokhu ungathengiswa, kusebenza kuphela laba ama-essential services, labantu abasebenza ezitolo. Kukhangelelwe ukuthi ngo-June kuhanjwe ku-level 3. Lapho utshwala kuzaqala ukuthengiswa kodwa kuthengiswa mhlawumbe kungama-takeaway abantu bengavunyelwa ukuhlala khona. Kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobevuliwe yini.
Ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala?
Kungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi, kazila mali yokudla, kazila mali yokubhadala ama-rent. Layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona. Lakhathe sabantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakatholi imali yabo kuma-UIF. Umbiko esesiwutholayo khathesi yikuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babone ukuthi badinga enye indawo yokuhlala. Lokho kuyinto-ke esingani yasihlukumeza kakhulu ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngaphi.
Bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe?
Inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu lekhupho kwalabantu abaningi abafisa ukuthi behambe. Labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe consulate eZimbabwe yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisela ekhaya babafake e-bed bridge ku-quarantine bahlale izinsuku kubonakala ukuthi gabalalo leli gciwane.
Lo ke bekungumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, owaye ngumdlali weqembu lesizwe uEdward Salomba ukuthaza abadlali bomdlalo wenguqu ukuba balungiselele ikusasa yabo sebethethe umhlala phansi. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
USalomba uthi umsebenzi wezemidlalo uyaphangisa ukuphela, yikho kuqakathekile ukuba abadlali belungiselele ikusasa yabo ukuze bethole ukuziphilisa kanye lemuli zabo nxa sebethe bathatha umhlala phansi.
Kariya yebhora kana kuti ema-sports idiki
ikhuthaza abanye ukuthi indlela yenhle yokugcina imali yikuba lezakhiwo esinga ukuthi ngesilungu properties. Njalo kuhle ukuthi sigcine imali zethu ekhaya kuzakhiwo lezi. Ngoba ekhaya kulabakithi njalo kulabanye abancane abafuze besukume ngenxa yokusebenza izakhiwo lezi.
USadomba udlale kakhulu emazweni abalisa eSudan, eLibya kanye leUnited Arab Emirates. Njalo ke walobelana isivumelwano somsebenzi esesigidi samadola aseMelika ngesikhathi ethengwa liqembu ele Al Ahli Tripoli laseLibya ngomnyaka ka-2014. Kuvamile ukuba abadlali bomdlalo wenguqu bedonse kanzima ikakhulu nxa sebethethe umhlalaphansi kweleZimbabwe. Imbangela ukuba iningi labo livele liyabe lithola iholo elincane. USadomba uthi labo abazithola sebedlala phetsheya lapho kuleholo elingcono kumele bengadlalisi imali, njalo ukuthenga loba ukwakha izindlu lezinye izakhiwo kungabanceda kakhulu. Abanye abadlali bathi bengathatha umhlalaphansi ekudlaleni babe ngabaqeqetshi, kodwa lowo ngumsebenzi ongela kusasa elicacileyo ngoba besuka babe baningi abaqeqetshi abaxotsha imisebenzi yemilutshwane. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday, silengqoqo eyenziwe nguGibbs Dube endaweni yeZwelithisa Sibanda. Labaculi ababili abacula umdumo weAfro Jazz, uVusa Mkhaya noNomathan Sanqa Mkhwananzi, owaziwa ngegama lokuthi Inkwali.
Yebo kambe zuluka indaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba esiyeneyo lo ngoGibbs Dube. Namhlanje ke siyachaya ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo, uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19. So ke lamhlanje siyabe silokhu esinjeni silinika khona. Njalo ke ngilo Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilitane. Chisa kunjani?
Ngiyaphila Mthembu Zithemba uyimelele abalaleli namhlanje kwelesihlanu nje. Lapho ke sithi ke zwane chilo ke uDube sixoxeni sikwegiseni labahlabeleli bakuleli, abahlabeleli bakithi, libonile ividiyo esiqale ngayo ke ngavusa Mkhaya. Mkhaya ke ukhona lapha ke cingweni ngizwa kuthiwe Austria khona ngapho ulahlekelwe imisebenzi eminingi adumele uyenze kwe-Italy, the whole of Europe ke okwamanje busenzani isikhathi sonke lesi lockdown?
Yebo, sabonani lonke abalaleli. I-lockdown le isithwala senzima ngoba we can't asikeke sa-travel, asikeke sayenza lutho. So isikhathi esiningi mina bengise-studio endlini ngirekhoda ngibhala izingoma ngilungiselela isikhathi esizayo nxa i-lockdown isiphelile, ukuthi ngizwana kuvuleka ama-borders, kuvuleka izinto selendisa ukusebenza nokutravela njalo.
So siyabona Mkhaya sibile ukuthi kukhanya kulo hlupho olunye olumangalisayo khonapho ukuthi alisazuzi le mali lezinto ezinjalo, kodwa ke wena impilo yakho manje khona manje ime njani?
Hayi, mina impilo yami okwamanje i-right. Anginasikhalazo kakhulu ngoba ngike ngasebenza iminyaka edlule, ngiyaqalisa ukuphila, angila problem. Kodwa kunzima kwabanye abantu nxa ungenama-savings ungasebanga, kunzima nxa ungena-income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour, ukuperforma and so on by end of August.
So ke zulwandaba sasilo Nkwali kona manje Unkwali kunomathamsanqa unomathamsanqa ke ukhona ngale kwenezimbabwe uyashaya phela okuzwayo culo wakhe. Nkwali, siyakwamukela kuhlelo mama.
Ngiyabonga, ngiyabonga. Salubonani balaleni lababukeli.
Ye, so ke akutshela abantu ukuthi wena vele ungubani?
Unomathamsanqa umuntu okhulele koBulawayo, ngafunda koBulawayo, ngaqalisa konke umculo khonapha koBulawayo.
So wena ucula umculo bani?
Mina umculo engicile kuwa kakhulu umculo wesintu. Ngiyacula imbube okuyinto engajayelekanga abantwini abangomama, kodwa ngiyacula nge-albhamu yami engicile khona imbube kuphela. Ngiyacula futhi-ke ngisebenzisa neziginci Then kwezinye isikhathi ke ngiyayenza-ke zona lezi zalezinsuku i-house ngiyake ngiyenze ngingene even la ku-R and B depending on situation.
Kule ngoma eziningi osuzithayele sibile enye yangkhona siyayazi inkwali ingoma emnandi kakhulu ingoma le ethi unyawo lwami ijoni ingoma le.
Ingoma le yingoma vele ekhona ingoma eyayithanda ukuhlatshelelwa ngubaba wami. So yikho yikho kwenza ukuthi ngiyithande lami ngoba yingoma ekwenza ukuthi lanxa uyihlabela uyizwe nje emoyeni wakho ukujula especially nxa ngingekho ekhaya ngithatshana ngizwe ngifisa ukuthi angabe ngiyabuyela ekhaya.
Akuyihlabele phela wena siyakwazi ukuthi uvele uyishaya kuzwela akushaya isizwe.
Nyawo lami lolu nyawo lami lolu nyawo lami lolu likanyana nyawo lami lolu.
Pete ke uta uhlelo lwethu lwamhlanje lo Jisa. Jisa ke Pete konapho ke amafutshane ntakamama.
Sithanda uba kakhulu ke lonke kade libukele lesi sikhathi. Njengoba ngijilo ke ukuthi sisekele abantwana bakithi ubona sithenge ke imizwa yabo kuba-iTunes labo ma-digital platforms onke libasekele. Njalo ke iStudio 7 iredio yenu yelinikeza izindaba linikeze ukulijabulisa njengalokho esikwenza lo Dube. Ipage yethu le-VO eNdebele thatha ke kathesi uthumele abangani bakho lishare like the page and share it ebantwini abangayaziyo. Njengoba namhlanje sitshengisa uvusa mkhaba nyamala abantu besingazazi ingoma zakhe lo Nkwali. So ngakho tshengisana abaningi libatshengisa ukuthi sitholakala lapha-ke. Siyalibonga amaviki wonke every day lukhona lolu hlelo 24 hours a day i-VO eNdebele. Uyathola ke izindaba uthole konke okufuna amavidiyo wonke owafunayo emhlabeni.
Jinga kagqiba uhlebele thulo lamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebetholakele belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51 kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu. Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela phansi kwenkampani yamabhasi yeZupco bathi sebekubona kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo. Kuliviki kuWoza Friday besilabaculi ababili abacula umdumo weAfro Jazz, uVusa Mkhaya lo Nomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elithukile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.